community dialogue. Now we are no yemuna round, taking it down to the grassroots.
Tirikudai kusangana kuchirongwa community dialogue naurirano munharaunda. Chirongwa chinotarisa nyaya dziri kuitika munharaunda matinogara. Zita ndinoitwa Dzidzishangwa uye Vikirino. Tirikuda kudonongora nhau dzevatengi. Sevatengi pane zvakawanda zvatinogona kusangana nazvo, haisi nyaya yekungopinda muchitoro nekutenga chete. Dzimwe nguva tinogona kusafara nemabatirwo atinoitwa kana kusagutsikana nezvinhu zvatinenge tabhadharira mari. Manga muchiziva here kuti kune sangano rinomirira kodzero dzenyu imi sevatengi, chikamu chinomirira nhau uye kodzero dzevatengi. Tengi che Consumer Council of Zimbabwe CCZ chinova choga munyika yose chinomirira nhau idzi dzevatengi. Muchirongwa ndina mai Rosemary Mpofu, vanova vakafanobata chigaro chemukuru anoona nekufambiswa kwemabasa kuchikamu ichi. Mai Mpofu, ndokugamuchirai kuchirongwa.
Ndinotenda tsitsi nekumbigamuchira kwakanaka kwazuvai vateereri. Tinotenda ndokunga kutanga mungatitsanangurira mavambirwo esangano iri reConsumer Council of Zimbabwe.
Tsitsi, Consumer Council of Zimbabwe yakatanga muna 1955. Ndingangoti inonzi Consumer Protection pasi rese yakatanga gore ra 1947, uyezve yakatangira kunyika inonzi Denmark kumhiri kwemakungwa. Muno muZimbabwe, United Kingdom neZimbabwe sezvaunoziva isu tanga tiri British colony, saka takatangirana pamwe chete neBritain. Zimbabwe ichibva yatanga 1955. So Consumer Council of Zimbabwe ichitangwa muno muZimbabwe muna 1955 yakatangwa nemaclub emadzimai. Vakanga vachinyanya kutarisa zvikuru nyaya yekutarisa kuti zvinhu zvaigadzirwa nguva iyoyo zvaimitawo here mastandards kana kuti zvakanga zviri pasi zvisingagadzirwi zvakanaka. Ndo nyaya dzavakanga vachinyanya kutaura nezvadzo. Saka Consumer Council of Zimbabwe yakanyanya kutangirwa kuti tinge tichiongorora kuti mastandards ndiwo here ezvinhu, kuti loaf rechingwa ndiro here 700 grams yainofanira kuve, majarini ari kunyorwa here kunzi ane mafuta mangani, ane shuga ngani, kana kuti spouti ngani, kana chii. Ndingangoti muna 1975 ndopakarejestwa bazi reConsumer Council of Zimbabwe ichirejestwa private voluntary organization. Saka bazi iri revatengi ragadzirwa kudaro rakanga rakamirira zvikuru kudzidzisa vatengi. Ndo chinhu chekutanga chakagadzirirwa Consumer Council of Zimbabwe, kudzidzisa vatengi vachiongorora mastandards ezvinhu, tichidzidzisa vatengi nezvekodzero dzavo. Ndinofunga over the years from 1955 kusvika pari nhasi tiri vanhu vanodzidzisa zvakanyanya nezvekodzero dzevatengi, uye kodzero idzi tinotodzisanganisa nedzimwe zvekare kodzero dzevatengi pasi rese, tichitoziva kuti kana mutengi atadzirwa pakadai anofanira kugadzirirwawo zvakadai. Chimwe chemabasa atinoita seConsumer Council of Zimbabwe ndoiya inonzi lobbying and advocacy. Kunge tichisvitsa izwi remutengi kwese kunogadzirwa mitemo yakasimba inochengetedza kodzero. Saka iya inganzi nemuchirungu lobbying and advocacy. Ndo rimwe basa guru ratinoita. Ndo saka makaona hurumende yakazotiburitsira mutemo unonzi Consumer Protection Act. Zvakauya kuburikidza nebasa redu relobbying and advocacy. Takachema-chema tichiisa izwi, mazwi evatengi vese muno muZimbabwe. Takamasvitsa kuhurumende, tikamasvitsa kuvakuru venyika nevagadziri vemutemo, mamembers of parliament. Zvichizosvika zvese, hurumende ikatipa mutemo unonzi Consumer Protection Act. Complaints handling iyi, pari zvino haichangogumira pacomplaints handling. Kuuya kwakaita mutemo kwakabva kwaita kuti complaints handling yedu ichichinjwa ichisvika pachinhano chiya chinonzi conciliation and arbitration. Tapiwa masimba ekushanda nemaarbitrator kuti tipe the final voice, nekuda kwekuti mutemo wakauya kuzopa ruenzaniso kuvatengi. Paya pavaidzvanyirirwa vakuwana ruenzaniso. Waiona kuti imwe nguva mutengi aiti kana adzvanyirirwa oti ndoda kuona mukuru pabasa, oendeswa kana kune mumwe mukuru pamwe ndisupervisor, Open class ndo da kuona manager, oenda kuna manager. Manager oskoramba. Mutenga izo uya ku consumer council of Zimbabwe. Auya ku consumer council of Zimbabwe. Taishandisa yainzi mediation. Mediation ndiye kungoedza kuyananisa vanhu. Zvanga zvisina mutemo mukati. Asi iye zvino mutemo wakazotipa mazino kuti pa complaints handling yedu taakushandisa conciliation and arbitration. Izvi zvinoreva kuti mutenge akatadzirwa vakauya vakagatika tinovagarisa pasi zvese nemutengesi totonga nyaya iyoyo. Isu ndisu tinopa the final judgment. Mutemo wakatipa masimba iwayo kuti tinopa the final judgment. Kazhinji final judgment tichitarisa mashandiro atanga tichiita final judgment yedu kazhinji inenge ichinorerekera kupa mutengi kodzero dzake nokuti ndoo zvatinenge takatotarisana nazvo. Asiwo kana tikaona kuti aiwa mutengesa haana mhosva final judgment yedu inoawadawo mutengesi tichitsanangurira mutengi kuti aiwa apa hamuna kutadzirwa semafungiro amuri kuita. Kodzero dzenyu dzine padzinogumirawo. Uyu mutengesa haana mhosva. Ndozvatinenge tichiita kuburikidza nebasa redu rechifo iri rinonzi complaints handling, asi tichiita inonzi conciliation and arbitration. Saka ndinyangoti nemuchidimbu ndo mashandiro atinoita, asi zvakakosha kuti unzwisise kuti kufamba kwakaita Consumer Council of Zimbabwe kubva 1955 tichizosvika muna 2019 tichiwana mutemo iwoyo weConsumer Protection Act. Ko kare taimboshanda sei? Kwenguva refu takanga tichikumbira kuti paiswe mitemo mumapazi akasiyana siyana. Ukatarisa tine mitemo yakawanda inochengetedza vatengi asi isiri kuConsumer Protection. Iri kumapazi yakaita sana Ministry of Health and Child Care, kune mitemo yakafanana nana Health Professions Act, kune mitemo yakafananawo nana Public Health Act, kune mitemo yakafanana nana Medicines and Allied Substances Act. Mitemo yese iyoyo iri mumapazi ehurumende akasiyana siyana. Kuma ministry takatarisa ku health, ku Medicines and Allied Substances Act kunotarisa kuti mishonga iri kugadzirwa irikugadzirwa nemazvo here, inotestwa. Medicines Control Authority of Zimbabwe inotesta vachitarisa kuti mishonga yolicenswa here, yorejestwa here, uyezve iri kuchengetwa zvakanaka here. Kune mishonga inogara mafiriji iri kuchengetwa here saizvozvo. Saka vatengi hatifaniri kunge tichizotenga mishonga pese pese murod, nekuti ukaona mishonga wamurod, mushonga watokanganisika, haufanirwi kuwanikwa murod. Mushonga unofanira kuva mufamasi kana muchipatara kana munzvimbo dzakagadzirirwa mishonga, nekuti simba ravo rinogona kunge ratopera pamwe unenge wakatoexpire. Munhu woshandisa otadza kupora. Saka zvakakosha kunge tichiziva kodzero dzedu uye tichigona kudzishandisa, kwete kubiridzirwa nevatengesi vemishonga ivavo. Ndataura nezvehealth professions act. Mutemo uyu unodzivirira vatengi pavanobatwa, mabatirwo avanoitwa muzvipatara anosanganiswa mumutemo iwowo kuti ngavabatwe zvakanaka. Handiti Public Health Act wo ndoiya inotaura chingava chikafu, zvingava zvimbuzi, tinonzi ngatichengetedzei pamisika yatinotenga ngapave paine zvimbuzi. Zvese izvi zvirimo imomo muPublic Health Act. Tobva ipapo toenda kuCompetition Act. Mutemo weCompetition Act nesuwo veConsumer Council of Zimbabwe takatochemera kuti tinouda. Mutemo uyu unounza iye inonzi fair competition. Kureva kuti kana vana muzvinabhizimisi vachitengesa kana kuti vachigadzira zvavanogadzira zvigadzirwa, vanofanira kunge vachipractisa iye inonzi fair competition. Saka pamapraiza, panyaya yemapraizi ndo panozofira nyaya yese, kuti kana pasina vanhu vakawanda vari kukombita, dzimwe nguva tinozowana mapraizi edu achidi achikwira. Nokudaro isu sevatengi tinoadvocata, handiti wati tinosanganisa, we advocate for competition because tinobhiliva kuti kana paine competition yakakwana, pane maplayers akakwana muindastry, zvechokwadi ukadhurisa, you price yourself out of the market. nokudaro isu sebazi reconsumer council of Zimbabwe tanga takashanda zvakanyanya nevanhu ivava uye tinoramba tichishanda navo even though tava ne consumer protection act nekuti hatigoni kusiyana neshamwari dzedu idzi dzakakosha ndofunga uri kunzwa matsanangura andiri kuita kuti vekuhealth vekutrade measures vekucompetition zvese izvi iconsumer protection framework yekuti inoda kuti inge ichishanda zvakasimba yakabatana neconsumer protection act saka isu seconsumer council of Zimbabwe ndingangoti nemuchidimbo tinoshanda zvakanyanya tichiedza nepatinogona napo pose kuti tinzwe zvichemo zvevanhu uye tinotarisira kuti vanhu vanofanira kunzwa kusununguka kuti kana wauya kuconsumer council of Zimbabwe wauya kuna amai vako kuti uzovapa zvichemo kuti inini ndatadzirwa pakati pakati ndanga ndapinda mustoro ndikaona pakanzi no returns no refunds ndoita
kana kuti ukanzanzi if you break you buy or
ndopaunoona kuti mastoro echidiki zvikuru vaya vatinoti masmall and medium vachiri kure kunzwisisa inonzi consumer protection nekuti vakuru chaivo vemastoro havadaro vanoziva kuti iyi customer yangu kana apunza nemistake ndinomuregerera mangwana achadzokazve aine mufaro achiuya kuzotenga saka zvakawanda zvatinoita tichidzidzisa munhu anouya anotanga aenda kwaabva anditi atadzirwa kwaatadzirwa ikoko atadza kuwirana namaneja sezvandambotaura paya ochiuya kuzoripota nyaya yake kwatiri aripota nyaya yake isu tochidaidza uya mumwe kuti chiuyai timbokugarisai pasi tiite inonzi conciliation tinogona kutotangira kumediation iya tosvika kuconciliation vakatadza kuwirirana nyaya takuiescalata kuti ichienda palevel yearbitration kana takuarbitration takushandisa mutemo hatichisinazvo kunzwirana tsitsi nekunyengererana handitikana saka atadzira mumwe ndiye achangotaurwa kunzi iwo watadza pakati 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 nokudaro unofanira kuripa yatova final kana munhu asina kugutsikana nejudgment yatapa ane kodzero yekuenda kuhigh court ndo pataveri ndo nhano yataveri saka ndine mufaro mukuru wokuzivisa vatengi kuti paya pamaimbofunga kuti consumer council haina mazino yaiva nyaya yekuti panga pasina mutemo kwanga kusiri kutadza basa asi kuti basa raibatwa zvakanyanya through mediation iyoyo taitorizovha makesi akawanda dzimwe nguva taitorekodha 90% dzimwe nguva 100% chaiyo saka consumer council yaishanda basa zvakanyanya asi chaishota wanga uri mutemo nekuti hapana pekuti waizogona kusungirira munhu atadza wanga usina kana mutemo wekuti unomubatira papi munhu aingopunyuka nekuti aibva aona kuti hapana chinombondibata iye zvino nekuda kwemutemo uyu weconsumer protection act zvakakosha kuti vatengesi vange vachiuziva uyezve vachigona kuremekedza kodzero dzevatengi
tiri ipapo ukama hwenyu nevatengesi hwakamira sei munoshandidzana sei nemazvitoro zvedu zvihombe even zvidiki zvacho izvozvo zvamati hazvisati zvakunzwisisa kodzero dzevatengi ukama hwenyu hwakamira sei
ukama tinahwo chose ndingangoti pari zvino tiri kukurudzira vatengesi vese kuti vauye tichivapa training yeconsumer protection act wai tichida kuvapa training iyoyo inhau yekuti isu paigadzirwa mutemo uyu takanga tiripo tichitaura taitenderera munyika yese tichinzwa zvichemo zvevanhu tichitaura kuti vanhu vari kuti zvakati vari kuti zvakati ndizvo zvinhu zvakapinzwa mumutemo iwoyo saka tinonyatsoziva nhunha dzese dzevanhu ende tinonyatsoziva kuti mutemo uri kuti chii kana takatarisana nemabatirwo anoitwa vatengi chechipiri panoitwa nhaurwa kana kuti madebates anoitwa nemapazi emabhizimisi akasiyana siyana vangava vana czi vangava vana zncc vangava vana czr nevamwe vakasiyana siyana vana mcos tinopota tichidaidzwa kuti tiuyewo tichitaura nezviri kuitika kuvatengi nezvatinofungawo nezveikonomi. Saka tinoshandidzana zvakanaka zvakanyanya. Tinopota zvekare tichivavinga, tichinovatsiura. Ndingapa semuenzaniso. National Bakers Association, sezvaunoziva tsitsi, kune vanonzika mabig brothers, vana Bakers Inn, vana Proton, vana Lobels yatakakura kanaiyi. Kazhinji vanowanikwa varivo vanonyanya kutungamira kuNational Bakers Association. Ikoko kune vamwe vadiki varikowo, mabakers vamwe vakawandawo vadiki, havana izwi rakakura sevava vavatatu. Saka isu tinozomboshedzawo ivo vana NBA zvetava National Bakers Association kuti huyai kuno tikurukure. Semuenzaniso takatombova nenhaurwa muna, ndofunga manga muri muna March, takavadaidza kuno vakauya tikavataurira kuti chingwa vari kunyanya kukwidza. Tikavaudza kuti mapraizi enyu echingwa anyanya kukwira, hamusi kuona here kuti vanhu vari kuomerwa. Tikataura isu nyaya yekuti tarisai muone, inini muri kuwana mari ku auction rate, muri kuwana foreign currency ku auction rate ye Reserve Bank of Zimbabwe. Asi kana mava kupuraiza chingwa chenyu, muri kupuraiza muchishandisa black market. Isu kuno hatitaure kuti pararo, nokuti hakuna pararo, iblack market. Black market ndi price ndo yamakutipa, asi mimawana mari yakachipa, yakasubsidizwa. Hurumende ichisubsidiza, haina kusubsidizira imimi mabhizinisi. Vakasubsidizira isu vatengi
kuti izvozvosvika
down kwatiri zvatirerukira. Asi mimakutoguta murini kumusoro ikoko. Takavataurira chichemo ichocho, tikanetsana tikadibeta. Takanga tadaidzawo shamwari dzedu dzekukombetishini tikagara tikava nenyaya yakaomarara zvikuru. Takawirirana zvishomanene asi zvizhinji hatina kuwirira. Tapedza musangano iwoyo takaenda kuReserve Bank. Tikanochema kuna gavhena kuti tarisai muone, vanhu ava muri kuvapa mari at auction rate, makasubsidizira isusu. Asi isu subsidi haisi kusvika kwatiri. Nokudaro kana ivo vasiri kudzikisa, chiitai kuti hamuchavape mari iyoyo. Ngavachitsvaga vega mari, vachidhurisa havo zvavanoda. Gavhena vakaedzawo kuti vanzwisise nzwisise, asi ndinofunga uri kuona izvezvi vakazoisa kini statement iyoyo, vachitotaurawo mashoko mamwe chete iwayo. Ndiri kuda kuti vateereri munzwisise kuti nyaya iyi yakanga yabva kuConsumer Council of Zimbabwe. Tisu takaidenha kuNBA zetu kukumabheka tichibva tanoreva kuRBZ. Saka zvese izvozvo ndo mashandira atinenge tichiita, tichiita lobbying and advocacy yedu. Nokuti donzvo redu riri pakuti tinoda kuti mutengi agarike. Tisu izwi revatengi, we are the voice of the consumer, right?
Ivo maconsumers acho anogona kuzviprotekta sei? Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvavanofanira kungongwarirawo vasati vazosangana nematambudziko ekuti vakuda kutsvaga kuti Consumer Council of Zimbabwe iri kupi? Ivo pachavo mambo pamuenzaniso wekutsatenga zvakafanana nemishonga, for example, iri kungowanikwa murodinje, hatisi kuziva kuti yakaexpire here, yakasvika ipapo yaita sei? Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvamunoonawo inini sesangano zvinoitwa nemaconsumers zvekuti kana megawo munotozungudza musoro?
Mutengi chekutanga anofanira kuziva kodzero dzake. Rikaningodziti nemuchi.
Iya, dimbu. Tinoziva kuti hanzi customer kana kuti consumer is king. Ikodzero here kana kuti kufara kwatinenge tichingoita mukutaura kana taka kutenga.
Ufunge
mongotidonongorera zvimwe zvacho. Yeah.
Customer is king. And ndinofunga kune vanoziva zvemabhizinesi vanotoziva kuti the customer is always right. Nyangwe ari wrong. Iwe semuridzi webhizinesi, nokuti ndiwe uri kunyengerera mari yacustomer. Unotongoti zvamataura izvozvo ndozvatinoda kutongoita. Kashoma kuti uzonyatsoona consumer anorwara nepfungwa anoda kutodhiriza bhizinesi rako, nokuti tinodaka kuramba tichingodzoka tichitenga.
Right.
Saka takatarisana nekodzero. Kodzero yekutanga inofanira kuzikanwa nemutengi wese ndeyekuti they have a right to basic needs. Zvese zvakakosha mukurarama, ingava mvura, pangava pekugara, chekudya, zvese izvozvo ikodzero dzemutengi. Ndosaka muchiona hurumende dzepasi rose dzinoda kuti dzichengetedze. Vanotatarika nekuti toda kuzadza matura eGNB. Vanotatarika nekuda kuona kuti toda kuona mvura kuti inofamba sei. Maloka authority vagotatarika kuona kuti tinoda housing. Ikodzero dzedu sevatengi. Hurumende inofanira kutipa pokugara, inofanira kutipa mvura yakachena, inofanira kuona kuti tine chikafu chakakwana. Ndosaka tichinzi akudiwe zvana side marketing of the staple food like muno muZimbabwe tine chidake. Mutengi anofanira kuva neruzivo, anofanira kupuwa ruzivo kuti ange achinzwisisa kuti chinhu chaari kutenga chakamira sei. Kana tichitaura information, vanikati ruzivo rweinformation, tiri kutaura kuti kana riri bhodhoro tomboti kana kuti gaba rebeans, muzvina bhizimisi akagadzira beans anofanira kunyora kuti akaisa munyu wakaita sei, akaisa shuga yakaita sei, akaisa matomatisi here, akabika here beans idzodzo, beans dzacho ibeans dzakaita sei, dzakabikwa mutoi, i-information. Saka aya anonzi malabeling regulation anopinda zvekarewo, anotori unotova mutemo
pachawo
pachawo kuti panofanira kuva nelabeling, and labeling yacho inofanira kunge yakadii. Haikona kunyora katudiki diki twekuti hatuverengeki. Saka zvese izvozvo mutemo. Kozobva ipapo toenda kukodzero yekuchengetedzwa kune zvinokuvadza, iya inonzi the right to safety. Kureva kuti pese panogadzirwa chinhu ngapachengetedzwe mutengi asakuvara. For example, tombodzokera kumishonga. Mishonga painogadzirwa inofanira kugadzirwa nenzira yekuti mushandisi kana kuti mutengi asazokuvadzwa nemishonga iyoyo. Saka kodzero yako yesafety yakakosha. Kana chingava chivakwa building, ndopamunoona paya mainspector achinzi ngauya ainspekte kuedza kuchengetedza mutengi kuti asazowirwa nemba. Isafety because mutengi ane kodzero yekuchengetedzwa. Saka muchiona tichizoita zvinhu zvakadaro, kozoita the right to choice, handiti choice iyi kusarudza
ikodzero competition iya.
Patambotaura nyaya yecompetition, handiti mutengi ane kodzero yekusarudza, kuita sarudzo yako kuti ini mari ndii ndakaishandira, uyezve ndoda kunyatsosarudza chinhu changu chandoda kutenga. Mutengi ane kodzero yake, haafaniri kumbunyikidzwa.
Ndoda kudzoka ipapa pamatizvoni information nesafety. Ikodzero yangu kuti ndizive zvandiri kuda kubhadharira mari zvachiti. Pane situation yekuti unogona kuona chinhu chaunonhonga pashelf chinenge chine price yacho.
Ndizvozvo.
Ndosvika patiu paipai, tailor obva adzvanya imwe price paipai. Tiri kutaura iri information, kana kuti tu pamati safety, ko ndikatengeserwa chiri chinhu kana chakashata kana chakashisha, panofambiswa sei ipapo?
Okay, rega nditange ndataura nyaya yekutenga chakashisha kana kuti chisiri zvachinofanira kunge
chakaita.
Ukatenga chinhu chakashisha, wabatirwa kodzero dzako dzakati wandei. Wabatirwa kodzero yako yebasic need. Handiti tambotaura basic need? Healthy, kuti utano ndeimwe yemabasic needs ka. Wabatirwa kodzero yehealth, wabatirwa kodzero yesafety. Kureva kuti chinhu ichi chinogona kukukuvadza nekuda kwokuti hachina utano. Asi zvekare kodzero yeredress ndo yawakufanira kuchipiwa.
Mutengi anoita sei? Ndeapi matanho achatora apa? Handina kufara nezvinhu izvi.
Unofanira kusimuka nechinhu ichicho wodzokera kwawachitenga, wonotsanangura kuti ndo zvaitika. Ivo vanofanira kukudzorera chimwe chiri fresh, kana kuti vanofanira kukudzorera mari yako. Asi ukaona vakaramba izvozvo,
ana no return no refund,
iwo wochiuya zvino kuconsumer council of Zimbabwe kuzomhanara. Kwatowo kuzomhanara kuti ndo zvandaitwa izvi. Isu tinovadaidza vanhu ivavo vanouya kuno, vauya kuno tovataurira kuti vakudzorere chiri fresh kana kuti vakudzorere mari. Kana vakaramba tochiescalata nyaya yosvika kuarbitration kuya. Ikoko unonopiwa mari yako kana kuti unopiwa chimwe chiri fresh. Ndodzokera zvekare kumubvunzo wako wawabvunzawo kuti kana ndikaona price yeshelf kumhanyidzana nereti kana kusamanidzana, mutemo. Consumer Protection Act yakaunzwa nevanhu, vanhu ndo vakazvitaura zvichemo izvozvo, ndo saka zvakazoiswa mumutemo. Mutemo unotaura pachena kuti izvo kana price yanga yakadisplayiwa, chekutanga tsitsi price inofanira kudisplay. Mutemo unoziva here kuti vanhu vemusika vachapera kusungwa? Manje kwakuzopinda mainspectors. nevanhu vese vasiri kudisplaya maprize vachapera kusungwa nekuti mutemo kudisplaya prize hazvichabvumirwa kungotengesa watarisa kuti munhu uyu akapfeka zvakanaka ngandimukwidzire prize uyu ari kudriva benzi rekandimukwidzire prize hazvichabvumirwa mutengo wakufanira kudisplaya saka chekutanga ivo vanofanira kudisplaya pangave pamashelfu avo kana muri musupermarket vanofanira kudisplaya wasvika semutengi wazosvika zvino kutiwo kuya kwava kunochajwa mari iya ukavatari unofanira kutarisa mutengi ndirokuudza izvezvi kuti tarisa kuti prize yawachajwa ndiyo here yawaona kutiwo dzimwe nguva tinozvikanganwa izvozvo sevatengi zvakakosha kuzvitarisa kuti prize yandachajwa panapa yazonyorwa apa ndiyo here yandamboona kutiwo ukaona isina kufanana unofanira kusununguka kutotaura kuti aiwa prize yaisiriyo ivo mutemo unoti vanofanira kuchaja prize yawaona uko kushelf ndo mutemo musabiridzirwa vatengi musaenda muchigununa vakaramba uyai kuconsumer council of Zimbabwe tiripo kukushandirai sevatengi kuti tiende tichinotaura navo vanhu ivava kana varambisisa vanosungwa nemutemo uri pachena mutemo uri pachena iwoyoyo
anotonzwika here muno muzimbabwe mutengi ari kunzwika here zvokutoti zvamambotaura mukati pai makabudana venational bakers association
ndosaka makazoona rbz yakutaura zvayakazotaura izvi kuti imi kana musiri kuita izvi hatichakupi ichi forex
right
ndoizwi rakatosvika kutomiririra vatengi iko and mutengi akatomiririrwa kodzero yekupedzisira ndo yatinoti redress kana kodzero dzese idzi dziri 7 dzikatyorwa yechi 8 yaunozowana somutengi ndiyo inonzi redress kuwana ruenzaniso unofanira kuwaniswa ruenzaniso kureva kuti kana wanga wabiridzirwa unofanira kudzorerwa kana ingava mari kana kupiwa chinhu chawanga uchida
ndikoti panapa pakanzi consumers are now entitled to be fully refunded for defective or substandard goods
yes you are supposed to be fully refunded ini ndinonzwa kushushikana nekushaya ruzivo kwevatengi munyika medu ndosaka tichiti tinoda kuti mutengi wese awane consumer education azive kuti ane kodzero yekuwana full refund kupiwa refund yakakwana kana wanga watenga yogurt ukaona yakaora nyenge wangu waidya watosvika pekutoti hafu asi kana yakaora vanofanira kukudzorera mari yako kana kuti vakupe imwe irifresh kodzero unayo haikona kutyisidzirwa nyange ukava kwamuzarabandi uri mutengi usatyisidzirwa une kodzero ngatichimbotaurai
maresponsibilities
tiri panyaya yemaresponsibilities mutengi ane kodzero handiti adzidziswa
akuzodima
saka semutengi anoziva you are empowered unofanira kuva mutengi akangwarira akachangamuka anofamba akavhura maziso achiona kuti apa pari kukanganiswa zvakati apa pari kunatswa zvakati uchionawo handiti
ko mutengi anohodha mutengi akaita sei uyu pane paye panozonyorwa kunzi maproducts aya for example ingave cooking oil kana kuzitora mabhodhoro maviri chete
ichokwadi tsitsi chauri kutaura kune vatengi vanoti kana vakaona kuti zvinhu zvaakuda kushota kana kuti ndofunga nguva inoteera zvichazenge zvichikwira anobva anotuta kuzadza mumba vamwe vanoshayiwa pokuzviisa unoona zvaakugadziswa pasi pemubhedha nekuti hazvichakwani mumba akanohodha kueconomics patinonohodha paya vana muzvina bhizimisi vaakutiona kunge zvinhu zvanyanya kudiwa maningi kana zvinhu zvanyanyisa kudiwa kudarika zvavainazvo vakukwidza mutengi kutraya kuti vakontrole mastocks saka isu tiri kuti hatifaniri kunge tichihodha nokuti tinopedzera vamwe uyezve tinokwidza maprize dzimwe nguva tinocreata maartificial shortage
isiso muda kusiyira vatengi kuti kudi in terms of hoarding imimi seconsumer council of Zimbabwe ndimi munovamirira zvekare asikahunikako mukada kuvatira chii
isu tinotogara tichiudza vatengi pese patinoita mastatement erudzi rworuho kuti kune mashortages uyezve kune maprize hikes hatirege kuzotaura kuti vatengi onai kuti marega kuita iya inonzi panic buying nokuti panic buying inocreata artificial demand tika tenga nekungorowa nehana nekungotya pese pese kungotya wangu takambosangana nema shortage asi iko zvino kana kusina price control hakuna shortage hakuna mutengesa asingadi mari vana businessmen havana na woman vanotoda mari saka hakuna shortage I ngatiregei kututa zvinhu tichihodha tichiviga uye tinoda kuti semutengi une responsibility ye social concern social concern zvichireva kuti unofanira kuona semumba kuti ini zvino ndikatuta inini Meinhof vana vangu vakunoguta vega ko vana vamai sundudza vachanodyeiwo ko vamai chawira vachadyeiwo vamai mutondohori vachadyei
Ya, mapating shots enyu tichipeta chirongwa muda kusira vatengi kuti kudi plus mobva mangoshiya zvakare ma contacts enyu kuti Consumer Council of Zimbabwe inowanikwepi muZimbabwe ino
zvakanaka tsitsi chekutanga chandinoda kutaura nevatengi ndechekuti rugare tange nhamo isu takatanga tichitambudzika tichishaya kwekuenda nekuti kwanga kusina mutemo weConsumer Protection Act Ukaona pakanyorwa kunzi mbatya dzikarasika atiripe. Ukaona pakanyorwa kunzi no returns no refunds. Good left at owner's risk. Uya mumhangare. Vanhu ivavo vanofanira kusungiswa nokuti mutemo hauchatenderi zvinhu zvese izvozvo. Usabvumira mutengesi kunge achikucharge price yemusoro make kana kuti price yemukombiuta. Nokuti mutenga hashandi neprice yemukombiuta. Mutengi anoshanda neprice yakadisplaywa according to the law mutemo wakataura kuti price inofanira kudisplaywa pasherefu kana pese paunotengesa kana uri mutengesi mutengi achabhadhara zvakadisplaywa kana wanga usina kudisplaya inotori zvakare mhosva ngatiwane ruzivo rwakakwana sevatengi muno muConsumer Council of Zimbabwe tine mapazi akawanda andambotaura pekutanga Munokwanisa kushandisa namba dzinoti 0242
ndedzemuharare
ndodzemuharare 498441 ndonamba dzedu dzemuno muharare ndopanosvikira zvichemo zvese panamba idzodzi dzandadai kutaura nemuchidimbo ndingangoti ndiwo mashoko ndinotenda tsitsi ndinotenda vatereri
Community Dialogue nauriranoye munharaunda Taking it down to the grassroots.